Amai Mavis kambambaira ndemumwe wavagari vekumusha wobudiriro vanga vakamirira kutora chitupa pabudiriro community hall. Kunyange hazvo vange vari mumutsetse murefu vati hurumende yagona zvakanyanya kuti vawaniswe mukana wekuwana magwaro padyo navo.
Ndinozvifarira zvakanyanyisa kuti hurumende yatiitira zvakanaka kuti tipiwe zvitupa nemabirth certificate yewana. Ndikuzvifarira zvakanyanya. Yaita zvakanaka sitereki tinozvikudza. Ah, zvazviri kutonetsa nokuti nyaya yekuti mari yekuti yokufambisa. Kuti vafambi kuenda kunotora kwachona anenge asina. Saka kuuya kwavateta wateta zvakanaka.
Izvi zvatsigirwawo navaRoads kudhuza asi vakati kurudziro yavo ndeyekuti hurumende ikwanise kupa magwaro aya pedyo nekunogara vanhu nguva dzese kwete zvekungomirira kana sarudzo dzosvika.
Iprogramu yakanaka. Process is overdue or was overdue. Ndozvinotongofanirwa kugara zviri standard, kwete kuti vanhu vanomhanya kunoungana kutaun. Zvinongofanirwa kuramba zvakadai. Not because tine maharmonized elections next year, but ndino zvinongofanirwa kugara zviripo, whether kune maelections whether hakuna maelections. Vanhu vanofanira kunge vane easy access to madocuments ari prerequisite like chito. Hachifanirwa kunetsa kutora chitupa. Uende pamarket square paunoona line riri kusvika kubata.
Muzvare Rumbidzai Bhunu, avo vakwanisa kutora chitupa nhasi vaudza Studio 7 kuti vanga vaine mufaro mukuru vachiti kupiwa zvitupa kumisha inogara veruzhinji kunorerutsawo mutoro wekutsvaka magwaro aya.
Urongwa hwauri kuita huri kufadza chose kuti vari kuzotora muno, asi tine problem one yekuti panapa pakazarisa vari kunyoresa vacho vashoma.
Amai Nora Cheza vatiwo kunyange hazvo vanga vari kufarira chirongwa chaparurwa nehurumende ichi vange vamirira kwenguva yakareba. Amai Cheza vatiwo vanga vamirira mumutsetse kubva mangwanani nenguva dza 9 AM, asi pavataura nestudio 7 kuma 1 Maskati vange vasati vasvika mukati kuti vabatsirwe.
Tichatazvifarira chirongwa ichi, tachifarira zvakanaka kuti tachichigonesa kuti vanhu titore, nekuti vazhinji vamwe havana, vamwe vakafirwa, havana vekutoreswa navo. Saka chirongwa ichi chakatinakira zvizhinji kuti tizoiti. Asi manje tiri kutinetsa ndekuti tinguri chatagara pano, asi zvinhu zvedu hazvisi kufamba, kiu yedu yacho haisi kufamba. Ende inini chitupa changu chakarasika, asi ndakambotora zvangu. Saka ipapo vanhu ndo zvandakagara pano pano.
Izvi zvatsigirwawo naTalent Masango, uya kurudzira kuti hurumende ikurudzire vashandi vayo kuti vashande nechimbi chimbi.
Tachifarira zvisingaiti tatatiwo, sezvo tisinawo zvitupa tikwanisewo torawo zvitupa, vana vedu vakwanisewo kuenda kuchikoro. Asi maitira azvo zvakutonetsa kuti tirambe tichidzoka, nekuti uri kungouya kuzogara. Haa, ngavapindire vaone zvekuita, vanhu vashande, nekuti havasi kushanda ndochokwadi chachona.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Election Support Network, amai Ellen Dingani, vati chirongwa chemagwaro ichi chakakosha zvikuru. Vakati zvichabetsera kuti ava vanoda kuvhota vazokwanisa kuvhota sezvo vachinge vave nezvitupa.
Paita kuti vanhu veruzhinji veZimbabwe vanga vasina magwaro anodiwa pakurejesta kuvhota vakwanise kuwawana uye nekunorejesta kuvhota. Saka tinongokurudzirawo veCivil Registry kuti vataurirane neveZimbabwe Electoral Commission kuti pavanenge vachifamba vachiita chirongwa chavo chemaIDs nemamwe magwaro, vanofanira kuti vanhu vabva vakwanisa kurejistawo vachivhota.
Mumashoko avo kuvatori venhau, munyori mubazi rinoona nezvemukati menyika vaAaron Nepera vati chinangwa chechirongwa ichi ndechekupa mukana kuvanhu kuti vawane magwaro uye kuti vazokwanisawo kunyoresa sevavhoti. VaNepera vati vari kushanda nekambani yeGasupasulis inovawo iri kupa mapasipoti.
Is to give our people, those who don't have birth certificates, death certificates, any other document that they may so desire to have. This is particularly to allow them to register as voters. There has been quite a huge backlog in terms of issuance of IDs and birth certificates, which was occasioned by the COVID-19 pandemic, but also by the unavailability of the necessary consumables.
Chinangwa chechirongwa ichi ndechekuti tipe vanhu vedu vasina mapepa ekuzvarwa zvitupa nemapepa anoratidza kuti munhu akafa. Tirikuda kuti vakwanise kunyoresa kuvhota. panga pave nevanhu vakawanda vanga vasina zvitupa nemabirth certificate zvakawedzerwa nechirwere cheCOVID-19 huyewo pamwe nekuti tanga tisina zvekushandisa zvakakwana.
Tsvakiridzo yakaitwa necommission inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission muna 2020 yakabudisa kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri munyika havana magwaro anoratidza kuti zvizvarwa zveZimbabwe. Chirongwa chehurumende chekutenderera nenyika ichipa vanhu magwaro ichi chiri kutarisirwa kusvika muna Gunyana wegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Tendo Mawere.